mukuru webasa pachipatara ichi vashadzangairai audza studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi. Vanoti pachipatara parikuswera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Vakumbirawo zvese kuti isavadzimire magetsi. Vatiwo jenarita ravainaro harisi kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa, nekudaro vanoda rubatsiro rwekutenga rimwe rinoti dhonzei.
Magetsi ari kuafekta kwaite lot because tine maemergency pana panouya pana panga masizers mafractures machii anoda kuti ainde mutheatre. Saka mutheatre hamuna magetsi. Hatitauri zvetheatre chete, kune maimportant nanikire wards nemadepartments arikuva nemochari chaiyo chaiyo lasi kwaitonhuhwa because of ye ause magetsi.
Magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kurikutaurirwa nezvemhando dzemoto. Vasfortune chasi vakati zvese yaizarodzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura. Panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucheresa zvibhorani. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa.
Idambudziko mapeshenzi adakumwa mushonga ada kuchikafu chibikwe nemvura. Mishini inoshanda panapa inoshandisa mvura nekuwa chazvo achiwa nemvura. Saka zviri kutaura kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose. Chishuwo zvinodai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadhiriki mujinga dzinoti dzanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana. Studio 7 yashanyira chipatara ichi ikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zvigubhu nemigomo yemvura. Dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisana nedambudziko rekushomekwa kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead waterworks. Mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi. Mumwe murwere vakudzai manatsa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashandire zvakanaka.
Mvura totumira veline. Imwe yacho totidai kuvigwa kumbva kumba. Matelezi mai mese ngachapindi. Challenge iri kune vaya vanenge vasina hama. Vanenge vachibva pana kutu panano vanenge vadmitwa kuno. Hakwanisi chiri kuwana chigubhu chacho chanyanya kutochishaya zvekuti havane 2 liters yake yemvura yekumwa. Saka ndo challenge iri pano pachipatara.
Imwewo hama yemurwere vaTomas Marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashaisa mufaro.
Mvura hakuna, kutoti mwana atowana mvura yekumwa ndinotondotenga panze ichidhura. Madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu. Kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi vozoti chiendai kwanzi kufamasi kundotarira mishonga. Hino ukaenda kufamasi zvemwana angu dambudziko ravapo ndere kuti vari kuda maus apa ini handina. Pandobva kwagutuko handimawani.
Meya guta remasvingo vaColin Maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi nezeza vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba.
Dambudziko guru ratinaro ratosangana naro sosit of masvingo nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tirikuvharirwa magetsi nezesa, tirikuafektwa neload shedding. Tinowana magetsi kuda kwe 4 hours, 5 hours or 6 hours. Hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays pavhiki. Saka zvadaro tetisina magetsi tetisingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital. Saka chero tichida kuti tivawane mvura hatina mao maitiro kuti tirikwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi. Sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely. Saka kurovatoti hakuna chiri kuitoitwa kubushmead. Zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi. Takaita maefforts ekutanga takamboenda kuna minister of state vachadzamira. Ndobva vatata meeting navo naregional manager wekwamutare uku. Ndobva vatipromisa kuti vachatibatanidza vachatipa dedicated line.
Vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mabasa ese zvakaita vamwe muHarare nekuBulawayo, asi vanoti havasi kushata zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.